aiwa zvinosangouma nenyaya yokuti mabridges nemaroads akadamagewa zvakanyanya. Saka kuti tisvike kuvanhu nechikafu chakawanda neshelter yakawanda ndopachine njodzi yacho. Asi tava kuvhura migwagwa, tava kukwanisa hedu tatagara tichiinda nemahelikopta kunoisa zvimwe zvinhu. Asi shungu dzedu ndedzekuti dai takwanisa kuindisa malori, kuriko kumwe kwatava kukwanisa kuindisa ma5 to 7 tons, but mabig lorries haasati akwanisa kuinda ikoko nemhaka yekuti mabridge akadambugwa mazhinji. Chepiri ndechekuti tibatsire vanhu nemedicine. Saka takanodhropa medical supplies pamaclinics yese okuti mani. Chetatu ndechekuti tiri kutsvaka vanhu vakaibva nenjodzi iyi, nekuti matombo nemamudslides akabva mumakomo tinofunga kuti akafushira vanhu. Saka kunyange tichiudza nyika yose kuti haiko zvino tava nemabodies vanhu vakashayika vari 167, asi nenyaya yekuti tichine vamwe vatisati kawana 329, iva vatinoramba tichitsvaka ndokuti tofunga kuti vakafushigwa. Saka ndokachine njodzi yakakura.
Takambonzwawo vamwe kuchiuto vachiti vanenge vanga vachida kuti vamboendewo kunoona kuMozambique kune mitumbi yainzi iri kuwanikwa ikoko yaifungidzirwa kuti yange yayeredzwa kubva kuZimbabwe. Zvakafamba sei papa?
Mauto edu aita basa gurusa, nokuti pakusingasvikikiwo vanga vachifamba mitsoka 30-40 kilometers vachipedza nzizi vachinobatsira vanhu kudhuze nokuMozambique. VomuMozambique vangavatambodza masvidha zvokuti 40, asi vavakachengeta chaivo 8 vakatora mapicha vanhu ivava vasati vakavachengeta, vakauyisa kwetiri kuti tifambe tichibvunza mumamisha mumaraini kuti munozivawo vanhu here ivava. Vazhinji havazikamwe, so handizivi vazhinji vane ruzivo kuti kuchimanimani area kwetinotaura uku kune matombo, gold, kune ngoda, kunotengesewa mabhanana. So vanhu vaikonveja vachibva kwakasiyana siyana. Saka tinongofunga kuti ivava ndio vetiri kutevera.